hurumende nhasi yasimudzira nyaya iri kupomera vasikala yekuda kupirigura hurumende yava Emmerson Mnangagwa. Magweta ehurumende asvitsa kudare resupreme court mapepa ekupikisa mutongo wakaturwa nedare repamusoro kumasvingo iro rakawana vasikala vasina mhosva. Vasikala vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kutsvaga uta nemugate. Vasikala vati zviri kuitwa izvi inzira yehurumende yekuedza kumbonyikidza utungamiri hwebato ravo.
Ndazivisa magweta angu kuti tofanira kunozvipikisa kudare redzimhosva nokuti steti yaakuda kungoita harassment nepersecution chete panyaya yaakaruza zviri pachena. Kunyange nyaya iyi vakada kuinda kundoapila mwedzi chaiko chaiko kunoti haa nhaye mwedziwe tipei kuti sikalavanikwa ane mhosva hapana chavanokura. Saka uku kwakungoda kungondishungurudza nokudii, asi hazvinei, ndiri murume, ngaatiende mberi, dzuo racho ngatiende naro mberi tione.
Zvichakadai mapurisa emuHarare nhasi asunga kanzura wemeborain vadenford ngadzore maererano nekuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDC pakati pedhorobha reHarare svondo rapera. Vangadzore avo vasungwa vari pamatare embare magistrate court pavanga vachifambira imwe nyaya yekusungwa kwavakaitwa zvichitevera kuratidzira kwavanonzi vakaita pamatare eHarare magistrate court muna Gunyana gore rapera. Vaudza Studio 7 vari munzira kuendeswa kukamba yeHarare central kuti mapurisa ati avasungira kuratidzira kwesvondo rapera uko kwakaitwa varatidziri ava vasina kupiwa mvumo nemapurisa. Gweta ravangadzore vaJeremaya Bhamu vaudza Studio 7 kuti vangadzore vanga vasati vapomerwa mhosva zviri pamutemo pataenda pamhepo. Mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vanga vasiri kudayira nharembozha yavo kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.